A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, January the 10th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I am Evans Zininga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the situation in schools with children who have failed to pay fees sent back home despite the government's directive against this move.
This is happening amidst rising costs of stationery, uniforms and school fees. How are parents coping? What is the impact of this on education?
And some teachers are either reporting for duty twice a week only or have not yet resumed duties as they put pressure on the government to pay them in US dollars and improve their working conditions.
Members of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe are still camped at the offices of the Minister of Finance, Minister Mthuli Ncube, saying they will not leave until their salaries are paid in US dollars.
And the National Joint Negotiating Council met with civil servants today, among them teachers, to discuss issues affecting them, but reached a deadlock as the offer of 10% salary hike was rejected as inadequate.
What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through to Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona in VOA Ndebele and like us if you haven't done so already. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamuhla kuhlelo lwethu sixoxa ke ngokuphathelane lezikolo kanye lababalisi siyananzelela ukuthi izikolo zivuliwe nje kuthangi sibonile abantwana abangenelisanga ukubhadala imbadalo yama school fees bebuyiselwa emuva kuthiwa bengafundi bengakakwenzi lokho kodwa sezwa phela uhulumende sithi akulamntwana kumele abuyiselwe emuva ngokuthi kabhadalanga i-school fees kodwa kuyenzakala ke kwezinye izikolo kodwa hayi ke asilolodwa lolo uhlupho olukhona kule ngxaki njalo yokuthi ababalisi bona ngokwabo bamadolo nzima ukuya emsebenzini balezikhalazo ezithile abafuna zigcwaliswe kuqala bengasungule umsebenzi bathi bona iholo labo liphansi njalo bafuna lingezelelwe kodwa hayi lokho kuphela bafuna ukubhadalwa ngemali yedola leMelika ngoba bathi sokudula konke njalo yilo elifunekayo endaweni eziningi sibonile njalo uhulumende lamhla ihlangana lababalisi ukuthi bexoxisane bebone ukuthi bengaluxazulula njani loludaba. I-National Joint Negotiating Council ihlangene ke lezisebenzi zikahulumende kodwa akuvunyelwa nangalutho batheke bazahlangana njalo ngeviki ezayo ukuba baluqedisise loludaba bona ke uhulumende bebanike ukuthi bebatshela ukuthi bazangezelelwa iholo ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% kodwa bathi hayi incinyane kakhulu ngoba impahla sezikhwelile intengo yazo okungafika ku-300%, ngakho bayakwala lokho ukuthi bengaphiwa i-10% kuphela. Kodwa-ke, hayi, sikhuluma-ke, ngakho konke okuphathelane lezikolo, siyananzela ukuthi ababalisi bemaphandleni, abe-ARTUZ, bayatshengisela ngaphandle kwe-ofisi kamphathintambo obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, labo bakhala ngodaba olufanayo. Abe-PTUZ, labo bathi bahamba kabili kuphela ezikolo kodwa phakathi kwe-PTUZ labe Zimta bonke bathi abanye baba benelisanga kuhamba ngoba hayi abakaqalisa ukukhalala umsebenzi abanye banika okuthiwa i-notice ye-14 days kodwa bathi abanye baba benelisanga ukuhamba kungasikho ukuthi sebeqalisile ukukhalala umsebenzi hayi kuyikuthi abalamali. Ngakho ke siyathanda ukubana usichayele ucingo usinike umbono wakho ngalolu daba kuyini okucabangayo ngakho njalo siza kuchayela lolu daba siza kuchayela njalo ungasibipha wenza ukuthi la ungene usinike umbono wakho Eva.
Star. So, muri Zimbabwe, tinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chamunopiwa pano pa Studio 7 tiri kuno ku Washington DC. Chirongwa chinobata nyaya dzinosangana nevanhukadzi mukurarama kwavo muZimbabwe cheWomen's Round Table. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvikoro vadzidzisi vachiramwa mabasa vachichemera mari dzavo kuti dai dzabhadharwa nemari yekunze yema US dollars vana vezvikoro vachinzwiwo vari kudzingwa vasina kukwanisa kubhadhara mari dzeschool fees nenguva idzo dzatanzwa svondo rinorese rapera tichiudzwa kunzi dzakakwidzwa mune zvimwe zvikoro vari kuda kuti vabereki dai vabhadhara nema US dollars mune zvimwewo zvikoro zviri kutora mabond nema RTGS vachiti mari dzazvo dzakwira vabereki vari kuchema chema vana vechikoro vari kuchema chema varairidzi vari kuchema chema zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika taonawo pano pachitaurwa nyaya yekunzi ma school fees, ma uniformu, vanotenga, taitaura nevamwe nezuro vachiti shangu dzevana vechikoro dzavaisitenga, mari inokwana kuita $20 vave kudzitenga, $80 zvichikwira, zviri kutaridza kuti zvinhu hazvina kugadzikana zvakanaka, masangano evadzidzisi takaona veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Vachitiwo vakakemba izvezvi kutaura kwatiri kuita vakaungana kumahofisi egurukota rezvemari vamutoli Ncube vachiti hakuna kwavanoenda kusvika vabvumirana kuti vabhadharwe mari dzavo dzemihoro nema US dollars vari kubatanawo nemamwe masangano evadzidzisi vana Zimta nana PTUZ vachitaura shoko rimwe chete rekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka takanzwa vakapa masvondo maviri tiri kureva mazuva gumi nemana ekuti hurumende igadzirise nyaya idzi zvikasagadzirisika vari kuti vachange vachienda kumabasa mazuva maviri chete pasvondo sekuti ndiwa vari kukwanisa kuwana mari yekuti vaende saka muchirongwa chino makasununguka kupinda muchirongwa mutiudzewo zvamunofunga kwamuri ikoko muchitaurawo maonero enyu pamusoro pezviri kuitika izvi namba ndidzo dzatakupai makasununguka kuti tizokurukura tiri pano tichinzwa kuti zviri kufambawo sei muri kuzviona sei uye zvoitwa sei muri kwamuri ikoko sa
yebo ke sisalindele ukuthi siqalise ukukhuluma lo munye umhlonishwa wethu wakuqala unkosikazi Elizabeth Mahia Mahiana yena ke ngumsekeli kamkhokheli wenhlanganiso yeZimta sizake sithi ke silalele abanye ababalisi singathi sizahle siqalise ngomhlangano walamuhla lapho esike sakhuluma khona lo mnumzana Richard Gundane sizwe ukuthi ubesithini ngomhlangano lo sisamlindele hayi siyasoze sikwenze lokho understand we have our guest already yes we had mixed up the numbers on the line with our first guest Elizabeth Mahiana she's the Zimta vice president we welcome you to the show
oh I'm very welcome
okay yes if you can tell us briefly from your take on today's meeting with the Joint Negotiating Council, what you make of it? Why didn't the civil servant accept this 10% salary hike, which was going probably to put the normals back in schools?
Oh, to us, we find it is almost a mockery. Why do I say so? It's because the prices have gone up by almost 300%. So we don't have money which we can use so that we can get the pay. So if you compare 300% to 10%, the margin closes at a very difficult gap. I don't think we can take it.
Yes, and from the way the meeting was conducted, do you think there is likely to be some consensus next week when you meet again?
Yeah, it's very difficult to tell because, as I have said before, the gap is too big, from 300% to 10%. So it's unlikely. According to me, it's unlikely.
Yes, if you can briefly summarize for us what your main concerns are as ZIMTA.
As teachers in Zimbabwe, not only ZIMTA, we are incapacitated. We cannot go back to work. Why? The problem we have is that our salary has been eroded before. It is eroded. We used to get our salaries in US dollars, which is around $300, and with other benefits it can go up to 500 to 600. Now that the US dollar is no longer 1:1, it's the bond dollar. I don't know. The bond notes, which we also call some dollars, they are not no longer 1:1. So our prices in Zimbabwe, some of them are charged in the American dollars, which we can no longer access at the moment. And if you get it in bond notes, it is no longer equivalent to the American dollar. So it's very, very difficult. We can't buy anything. We can't take our transport. The transport is very expensive. We can't travel, even go back to it. We can't sustain ourselves. We cannot even to feed ourselves. We cannot buy basic goods. Everything is very expensive. So what's the matter? Medicine is charged in US dollars. We are stressed. We've got a lot of diseases at the moment. So where can we get now the US dollar to buy the medicine? So everything is chaotic. Even the fuel, it's very expensive. Fuel is not expensive like that, but it is very expensive. There are always long queues, and it's very difficult to access the fuel like petrol and diesel. So these are some of our concerns.
Okay, you can keep holding there on the stay with us on the line. Lo ke bekungonkosikazi Elizabeth Mahiana ubesichasisela ke ngomhlangano odebe lawo esesike salichasisela ngawo njalo isinika lezizathu zokuthi kungani bengamukelanga i-10% leya debe iphiwe njengesebenzi sikahulumende ngoba besithi incinyane kakhulu even.
Tanzwa vachitaura amai Elizabeth Mahia pano kuti mari ya irikutaurwa nezvayo kuti hurumende yazvipira kuti iwedzere zvikamu gumi kubva muzana 10% vari kuti haishandiki nayo varayiridzi vakaremerwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvino tingangode kubvunzawo muchiripo here amai Mahia? Muripo here?
Yes, I'm here.
All right.
Ndiripano.
Aha, regai timbotaura nechivanhu chishona chakanaka. Kune hama dzedu dzimwe dziri kwamupini wasvotoka uko dzisinganzwi chirungu. Titi, munyaya dziri kuitika dzese idzodzi idzi, varayiridzi vari kuti kudii kana mukasawirirana nehurumende kuti zvofambiswa sei mazuva gumi nemana akatarirwa hurumende aya kuti igadzirise akapfuura pasina zvaitika zvozodii kuvadzidzisi?
Ya, vadzidzisi vari kuti ivo zvikaramba zvakadai ikokauti hatichakwanisi kuenda kubasa kwacho nekuti hapana masimukiro ekuenda kubasa. Unofamba sei transport yacho pasina? Unorapwa sei kana uchirwara? Unotenga sei zvinhu zvese zvinoda kutenga? Ende chimwe chacho chinonyanyorwadza nechekuti hatikwanisi kubhadhara mari dzechikoro dzevana vedu vatakazvara, hatitokwanisa kunodzidzisa vana vevamwe. Zvinorwadza sei.
Tapanzwa apo. Ndo ndingadiwo kutarisa kuti nemamwewo masangano akasiyana-siyana ari kumiririra varayiridzi. Tiri kunzwa kune veapex vanomirawo vari papo tonzwawo mamwe masangano evarairidzwa vana PTUZ nemamwe inonzi joint negotiating council. Muri kutaura nezwi rimwe chete here pamuri kufamba apa muchikurukura nehurumende maererano nekuti nyaya idzi dzigadziriswa?
Pari zvino tiri kutaura nezwi rimwe chete, etoitawo misangano yedu tiri pamwe chete tichitaura maconcerns edu. Saka varayirisi vese zvavo nemaunions avo tandotenderana kuti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka. Tinoda kuedza kuti hurumende yedu itinzwisise, itikushenewo pane zviri kuitika izvi, tipowo mari yakakwana in American dollars, nokuti ndiro risingairodwi.
Aiwa, tapanzwa hapo. Ticharamba izvenyu muripo parunhare, tichadzoka kwamuri muchinguvana. Umu zwile mamhlanga.
Uvese kukhulumile ngesindebele. Yebo, kuphosa kufanana.
All right, tiri kunzwawo zvakare kuti tina muzvare Stabile Dewa parunhare ve Women's Academy for Leadership and Political Excellency, sangano rinomiriravo madzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tiendewo kwavari tinzwe kuti vari kuonawo sei nechimiro chiripo ichi munyika munyaya idzi. Vanzvadzi muripo here?
Hello, imakasimbeni.
Aiwa, isu tinosimba, meno kwamuri kwakadiwo.
Zvinhu zvacho zvakaome.
Tokuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kuzeya pano nyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvedzidzo. Vadzidzisi vari kumirawo nerumwe rutivi vachiti mari ishoma dzavari kutambira, vachiti takukandawo mapadza pasi. Vana vechikorowo tiri kunzwa kunzi vamwe vari kudzorwa kudzimba vachinzi mari dzavo dzekudzidza, maschool fees, hadzina kukwana. Zvimwe zvikoro zviri kutiwo vana ngavabhadhare maschool fees iwaya nemari dzekunze, maus dollars. Mauniformu madzimai tinoziva kuti ndimi munogara nevana, tiri kunzwawo kuti zvakakwira. Mabhuku zvinodiwa zvese nevana kuzvikoro zvakwira. Ameno kuti imiwo semudzimai anoshandawo nemadzimai kudai, muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu munyaya iyi?
Ichokwadi chataurwa nevanga vachibva kutaura manje manje, zvinhu zvinomira zvakanaka muZimbabwe. Mateachers ari kuramwa basa achida kuwedzerwa mari, and kuramwa basa kwavari kuita kukuri justified nekuti mari yavari kutambira haichakwani chinhu. Teachers vane vanawo vanoenda kuchikoro, ivo vada kuendawo kuchikoro, vanodawo kurarama, vada kubhadhara marent. Havasi kukwanisa kuzviita nekuti mari yavari kutambira haichakwani. And tikatarisa vana vacho vari kuenda kuchikoro, mari dziri kuchajwa kuchikoro vabereki havasi kukwanisa kuafforda kubhadhara. Kuchikoro hakuna mabhuku, hakuna chiri kufamba, maschool fees acho vabereki havana kwavari kumawana. And zvinhu zvinoitwa ngedzidzo ndezvekutamba zviri kuitika panguva inoyi, but maimplications emachallenges ese atiri kufesa tichazoaona pamberi apa. Mukatarisa mwanasikana akatadza kuenda kuchikoro izvozvo zvakulidza kumaearly marriages, zvakulidza kuabhuswa. Vana vari kuenda kuchikoro havana kutodya, maticha acho hatorina chekudya. So ingori tiri panguva yekungofrustrateka as a country yekuti zvinhu zvacho zvese hazvina kubatana. Hakusongori kueducation chete, mukaenda kuhealth mwana akarwara hauna kwokuenda naye, madoctors ari kustrika. Mari yacho iri kudewo zvikoro haiko kumabhengi. Kutofambise mwana kuenda kuchikoro iwo uende kubasa saticha haukwanise kuenda nekuti hauna fuel. Saka zvinhu zvacho zvese zvakawanda zviri kuitika at the same time zvichinyanyo affecta vanhu vari palevel yokupedzisira vatinoti vanhu vaivai vanoshaya. So mukatarisa kuti kushayikwa kuri kuitika mabasics ka kunoaffectawo isusu madzimai atinoshanda nawo. Apo patiri kuencourage madzimai kuti atore maleadership positions. Mudzimai akwanise kukwikwidza maleadership positions mwana asina kuenda kuchikoro, iye asina kudya, iye ane nzara, mumba musina rufaro. So as long as pasina
rufaro it's family level nyika yacho yese inoshaya rufaro and zvino zvatinenge tichishandira tichikurudzira tichishuwira zvinotadza kubatsika nekuti nyika inenge isina kugadzikana so tinongoramba tichingokumbira kuhurumende kuti vagadzirise zvinhu vaite muonera pamwe chete vaite nhaurirano vagare pasi vabudirane pachena kuti zviri kushanda ndezvipi zvisiri kushanda ndezvipi togadzirisa sei vachiuyisawo vamwe vanofungidzira kuti vane masolutions kuti vauye vanhu vagare pasi vagadzirise because kwazviri kuenda hakuna kumira zvakanaka isusu tinenge tisingadi kusagadzikana kwenyika kuti vanhu vachapedzisira vakurovana vachitemana so tinongoramba tichingoencourage avo vari mumapositions of authority kuti vange vachiita zvinhu zviri realistic even pavanomita macivil servants vareviewe mari vachivapa mari inokwana so that ticha akafaro nezvaachadzidzisa vana zvinenge zviri zvinhu zvine pfundidzo muupenyu
ndobvunzazve tichiri ipapo imi munoita nezvematongerwo enyika vamwe vari kutiwo mamiriro azvakaita kuzvematongerwo enyika ndiwo akonzeresa kuti zvinhu zvese izvi zvigozomira zvisina kunaka sezvazvaita kudai munotiwo kudii nemashoko iwayo ekuti zvematongerwo enyika ndo zvakonzera kuti munyika muve nekusagadzikana kwakadai
Inini ndinoda kutsigira izvozvo kuti mukatarisa pakabuda maresults edu emaelections last year ndo pakaita kakunetsana kekuti vamwe vachiti zvabuda ndizvo vamwe vachiti hazvizivizvo sevanhu vanoziva mutemo vanoziva nyaya dzeinternational relations pakangoitika kakupokana ikako zvinoita kuti mainvestors asauye zvinoita kuti economy isastabilize saka isusu tinongoshuwira kuti vanhu vari involved at the senior leadership yemapolitical parties ngavagare pasi vataurirane vagadzirise zvinhu zviri kunetsa nekuti isusu tinobhelivha kuti maproblems atiri kufesa izvozvo haasi kuzobva kana pasina nhaurirano yemapoka ematongerwo enyika esu sezvamunoziva vanhu vanonetsana even mumarriage haungaexpect kuti baba namai vari kurwa vazvigarise pasi pache zvavo toramba chingoencourage vemachurches vecivil society kuti ngavatore responsibility yekuspearheada dialogue yekuspearheada matalks vagare pasi vataurirane zvekuti vanozobudisa zvipi vachasiyana sei isusu hatinei nazvo butodangoti vagadzirise zvinhu murunyararo zvinhu zvistabilize muzimbabwe nekuti kutambudzika kwevanhu kwanyanya and kunonyanyo affecta munhukadzi nekuti ndisu tinosuffer the brunt yemaproblems ese anenge achitsika anongodzoka pane mudzimai
aiwa batai zvenyu muri ipapo tichadzoka kwamuri manje umuzvile matewasta she speaks to the fact that all these problems that are happening in the education sector at the end of the day affect women mostly in the whole equation. So she says it is very important for people, stakeholders, political parties and everybody involved to come to the table for a dialogue that will involve churches, politicians and the general people at large to try and come up with a solution that has to start from a political standpoint and then spread all over to everything else.
Yebo ke lapho ke sise unkosazana Sithabile Dewa yena ke ngwenhlanganiso ye Women's Academy for Leadership and Political Excellence ubekhuluma ukuthi uhlupho lonke lolukhona lukhathaza kakhulu abesifazana okwedlula besisa ngoba siyakwazi ukuthi yibo abalomlando omningi lapho ezindlini nxa kuselakala impahla yibo abaphatheka kubi kakhulu okwedlula abesilisa iningi litho njalo ke before we go back to Mrs. Elizabeth Mahiana, I understand we have a caller on the line. Siyakwamukela kuhlelo but Richard
makajiko
hayi sikhona
tinofara isu makadiko kwamuri
aiwa tinofara rigaititi goredza vateri vese studio 7
aiwa tinotenda pindai zvenyu muchirongwa muri kutambiranawo sei nezviri kuitika izvi kuvarairidzi kwedu
nhau iripo chekutanga regai nditi sori kwasori nekuti rava dambudziko ruhombe chairo mukati menyika yedu yezimbabwe munomu nokuti zviri kuitika zvinosungurudza kumunhu wese kunyanya kana nesuwo pakunamato kwatinonga chiitawo tovatunga misangano vanhu vakasiyana siyana tiona zviri kuita munyika kupamba tiona votoona kuti zvakamira zvakaipa kunyanya kuvanhu vechidzimai vaiva vanochengetera vana vari voga vasina varume kati menyika 95% yevakadzi vano zvimirira voga kubatsira vana chevana vabva sipo vana vakadzo inova kuogika kuti vabatsire vabati nemamirira zvakaita pachokwadi zvinhu zvamirawo zvakaipa chaizvo sinisina unoziva kuti zvinhu zvafamba sei saka idambudziko hombe chairo rapinda mukati menyika yeZimbabwe kunyanya kune vatiri kuva kuti ndiri kumatisha chete kumunhu wese nokuti kwandakafa ndaifamba tiri kuti kumusha matikufamba tindoona wakasara ndiri kumatisha kumunhu wese ari kushanda mukati menyika yeZimbabwe vakawanda kungoindawo kubasa kuti regai tindokubasa tikaupoka mari kako ugobatsika but still hapana rubatsiro yatova dambudziko mukati menyika yeZimbabwe saka zvinhu zvinorwadza nokuti nhasi unoona varandakadzi vazhinji vachizama kutengesa mvura vachiisa zvinhu zvisingaiti vagunukudzawo kuti vabatsire vana vaende kuchikoro but still zvazvizvo mari yacho yavanowana haitokwani saka ratova dambudziko zvinoda kuti dai nyasha dzaijehovha mwari dzikagona kutungamira dzikapinda nyika yeZimbabwe nokuti upenyu mukati menyika yeZimbabwe stodai unobudisa musodzi nokuti taifungidzira kuti zvinhu zvafamba zvakanaka but pari zvino tatova dambudziko rakanyanya baba vazininga notozvisa tsitsi nokuti poga poga pataipinda ndakafuswa chipatara kwana ndichifambira ndichitaura nemanese vachingoti vanhu nokuona vakarumwa nenyoka vakavata vamwe vakarumwa nemakaro but hatina zvatingaitawo havana kana muso kumunyora vati kunyora chete kuona tinga mapirisi famasi munhu asi kwamukuboko hakuna kana furi chinobatsira zvakati vatova dambudziko mukati menyika yeZimbabwe saka zvinhu zvinorwadza izvozvo kuti sei utungamiri uchidai ukonewa kubatsira vanhu vavo ndo ndira mukati menyika yeZimbabwe izvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa baba moyo muchitaurawo maonero amuri kuzviita kwamuri. Tinokutendai tichakutsvagai zvakare mune zvimwe zvirongwa. Mova nezuva rakanaka.
President varipo ngavabvise pabasa ndo vane musoro chete ipapo nokuti vana vati vakati vatadza kuaisa kuda umwe kugona pachikwadi vamunangawo ngavabvise pabasa paisiomo ndo patori nepoint nokuti vanhu vakatoda maUSD apinde maUSD ndekuti president ngaabvise kuye umwe ndaangagona kuya nemwe pulani nokuti pari zvino pachavakondikana kuti ubatsira nyika iya nokuti pachavo vari kungofamba vachienda kwakasiyana siyana vanhu vachichema vachitambudzika dai vakabviswa mabasa kubviswa kwakaitawa mugabe nekuti vakati vachivaisa kuti vachagona kutonga nyika vakundikana vamunanga vanga vabviswe kupinde vamwe
aiwa tazvinzwa baba moyo ndovimbawo neruzhinji rweZimbabwe rwakateerera vanzwawo mafungiro enyu nemaonero enyu tatenda zvikuru. Star, umuzile baba moyo, he is very, very positive about changing the whole government. He says the removal of the president, Ramunangagwa, is probably the only solution to all the crisis that Zimbabwe is facing. He admits to the fact that things are not well. He says when he was at home over the holidays, he also went to see what's happening at the hospitals, and there were people there, some from with problems from snake bites and crocodile bites, but there was no one to attend to them. There were no doctors, there was no medication, and things are not well. So
that's his view. Some may argue the president was elected. Abanye bathi phela wavotelwa umongameli ukuthi abuse. Uyabe khithelwana kukho emthethweni umuntu kumele akhithwe ngokukhetho kodwa la hayi ngumbono wakhe lo. Yes, before we take our next caller, Mrs. Mahiana.
Hello?
Yes, if you can briefly explain to us how this issue of the hardships faced by teachers are affecting especially the female teachers. Do you think they face more problems compared to their male counterparts? Or they are all facing the similar hardships.
So muzimai ndi anyanya kuona dambudziko ndiye anenge akagara akatarisana nevana vana vachinzwa nzara ndiye anenge akangotarisa baba vanenge vachitambudzikawo zvishuwa samudzidzisi anokutambudzika asi mudzimai wamudzidzisi namudzidzisi mudzimai anonyanya kunzwa dambudziko iri richirwadza. Kana mwana achipisa achipisa msoro nekurwara ndimai vanomhanya mhanya nokuvanozvitenga neUS dollar yeUS dollar yacho hapana agoti kuna baba titeiwo US dollar iyo vanoti ine handina ndingori nebond note bond note racho risingakwani futi saka amai ndo anonyanya kurwadziwa zvakanyanya panyaya dzekufudzidzisa vana panyaya dzekutsvaga chekudya panyaya dzekutsvaga mauniforms dzevana panyaya dzokurwarirwa amai ndo anonyanya kurwadziwa saka ndinobvumirana nazvo kuti dambudziko riri kuonekwa muZimbabwe muno kune mateachers nevamwe madzimai zvinongoaffectawo more vanonyanya kurwadziwa zvakanyanya kupfuura vana baba.
Mm-hmm. Yes, and but do you agree with what some of the callers have said concerning the teachers, strikes or partial strike or hardships faced by teachers and the government's inability to solve the issue?
Yeah, and you tend to run a majority, Jiru Kuneta, and that has angles out the solution, Chayo, and the ET. I see. Ndinongoziva ndechokuti dai vanga vachitipawo maamerican dollars acho akawedzerwa nekuti upenyu huri kuramba huchingorwadza kupfuura pahwanga huri saka ndongoti ngavagadzirise sekutaurwa kwaitwa neumwe wangu achiti dai zvagadziriswa nehurumende yedu magadzirisiro ndo vanga vaziva nekuti isu tiri vashandi vavo vanofanira kuzivawo kuti vashandi vavo vavabata zvakanaka here ndiko kuti tishande takasimba haungashandi uine nzara.
Mm-hmm. Hayi kuzwakele Ivan Sinzatasla mulalele ecingweni
ehe batai zvenyu muri ipapo tinodzokazve kwamuri manje manje tabva taita mumwe muteereri muri kundinzwa here muteereri vachangobva kupinda
ndiri kukunzwai makadiko
tiripo makadiwo. Ndiani wedu uyu muri kupi?
Ini ndiri kumasvingo ndoitwa Denson Gwara Simba.
Mhm. Mupinda izvonyu muchirongwa muri kutambirana sei nezviri kuitika izvo?
Zviri kuitika ndinoda kuti ndinodaira kuti hurumende ingangoramba zvayo kuti iri kukundikana asi kana tikada kuongorora chaiko hurumende yedu mhinduro yainopa pamatambudziko ese atiri kuona muno muZimbabwe ndokuti vanoda kupiwa nguva saka tikatarira nyika yedu yaiva iri muRhodesia tikagwa hondo yaSmith tikakunda handizivi kuti kubva muRhodesia kupinda muZimbabwe takatora here 37 years kuti Zimbabwe inzi yanaka Zimbabwe yakanga yakanaka iri Zimbabwe ichibva muRhodesia ikaparadzwa noutungamiri husingagoni kubata chinhu tikavidza zuva takachengeteka nhasi uno vakazotiwo no tazoona kuti utungamiri hwaivapo hwakakomberedzwa nematsotsi ndiwo ari kukonzera kuti nyika isafamba zvakanaka vakati taakudzingirira matsotsi acho asi tiri kuona kuti iko zvino zvaawesi kuzvipatara hakusina mishonga fuel hakusisina madokita ari kustraika maticha hakusi ari kuti hachadzidzisi asi kukura kwedu isu tichiinda kuchikoro ticha chaiye munhu waikosha aiti akasvika pamba penyu munotogara pachidhina motomupa iye cheya asi iko zvino maticha vaakutonzvisa tsitsi chaiko kunyatsoona kuti vari kunzvisa tsitsi sesu tinogara kumaruzevha unonyatsoona kuti maticha ari kutambudzika vachapinda muraini kukumbira zvimirivo vachikumbira matamatisi hamuoni kuti chero vana vedu vanodzidzisiwa nevadzidzisi vacho kuti ahwe rudo rwokuita kuchikoro kuti ndoda kudzidzavo ndikoita saticha ka zvaakutoneka nokuti anenge achitoti ticha wacho zvaanongotambura iye ticha anondidzidzisa saka ndiri kuona hurumende yakundikana.
Mm-hmm. Aiwa tinokutendai nemashoko enyu nemaonero enyu nekunge mapindawo muchirongwa nesu tovimbawo vakateerera vari kunzwawo zvamuri kufunga tonzwazve kwamuri mune zvimwe zvirongwa zvinotevera maita basa zvikuru
mugare muchitibata mugare muchitibata takagwa nayo hurumende iyi tikaikonewa takakwikwidza maelection yaigore rapera ndayaikwikwidza ndiri kansela kunoku vakatibira vakatitorera maelection yedu vachiti vachagadzira nyika asi Aya. Nema bridge haito wapo 2018 ni acho akusisina. Ari kutofa siku nemvura isina kunaya. Bridge jairo rinongo fapu vura isina kunaya. Avari kutadza kana kugadzira. Kuzotikana kwako kanaya meno taito meno tichatowira mumakomba.
Aiwa, tinotenda tazvinzwa zvamataura. Mova nezuva rakanaka vagwara Simba. Mr. Davis Gwarazimba in Mashingo. There, he said he was contesting in the past election for a council seat in Mashingo, but he did not make it to council. However, he says this economic crisis has turned teachers into undesirable people in the communities where even the children they teach in schools. It has become very difficult for them to aspire to be teachers as well in future, looking at how they are living and how they even have to go to an extent of going around in the villages like those who teach in the rural areas to look for what to eat, to look for muriwo, to look for relish and other things, yet they are supposed to be a well-respected profession that they used to be. He says back in the day, they had so much respect for teachers and they are losing that today because of this economic crisis. So he says the government should stop saying they need time. They have said all that for the past 37 years. And so he wishes things would be corrected and the government would come to the party and play with both feet.
Yeah, he kwesa sikuzwa lokhu lati kudala ukuthi ababalisi umsebenzi wabo awuhlonipheka kakhulu ukuthi nxa kulombalisi emphakathini uyahlonitshwa uyesatshwa kodwa ke umlaleli lo bekhuluma ukuthi hayi kusenjalo ngoba abanye babonakala becela ukudlala lembida anabanye abalamali yokuthi baziphilise yikho ke lokhu okwenzakalayo kodwa kulabo ke abangazwanga ngolimi lesindebele ukuthi bekuhamba njani emhlanganweni lwana obukhona singathathi unkosikazi Sithabile Day wasizaqala sizwe ukuthi umnumzana Richard Gundani owezimtha uthi kwenzakaleni lamhla emhlanganweni lilalele.
Umhlangano uphele singavumelana ngalutho. So kabula agreement, kabula sizimelana ngitsho ngoba uhulumende ubuye seletha imali encane kakhulu elesilinganiso se 10%. So nxa ukhangela i 10% inflation yezinto eziningi lapha izikhwele ngama 300%. Yikho sibe sidinga ukuthi babhadale ngama US, so bathi ama US vele katholakali ngitsho. Sikhulumisana laphana sesibatshela ukuthi ngasikhangeleni ke sibone ukuthi imali yangikhona etholakalayo kuleli ilizwe elesilinganiso sama US ngaba yimalini. So bona babuya nge 10%, hayi 10% kayisoze iphathise ababalisi. Lezinye izisebenzi zonke zikahulumende ukuthi bakwanise ukuya emsebenzini. So umhlangano upheleke sesivumelene ukuthi hayi kasiphendukeni njalo kuliviki ezayo sihlale njalo omunye umhlangano. Uhulumende ahambe ayedinga enye imali ngoba lapha kufunakala imali ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukuthi baye emsebenzini. Abantu kathesi ababalisi lezisebenzi zonke ezinye zikahulumende abakukhangeleyo kabasakhangelwa kwama-meeting lokhu bafuna ukuthi bathole ukuthi inzuzo ama-results ama-meeting iwaphi imali abazayitholayo ukuthi baye emsebenzini. So kumele ukuthi uhulumende sibe lagijima lungise le yinto kwenzela ukuthi nxa siqalisa kuliviki ezayo sibe kwazi kube sobala ukuthi yimalini umuntu azayithola. Kwababalisi bayakhuluma besithi hayi khona ukukhuluma ngo-April kakukhulunywe ukuthi January kathesi umuntu athole inzuzo eyenelayo ezamphathisa ukuthi adle akwanise ukuya emsebenzini ayesisebenza kuhle. Esikufunayo khathesi kashothemba sesifuna into esobala ukuthi imali ekwanayo yile. So thina sicina umhlangano uhulumende uthe hayi njengoba esikhuluma labo abakuhulumende bebancane labo bathi hayi ke lami sike sibuyele njalo siyekhuluma labadala bethu ama-ministers sizwe ukuthi singathole enye imali yini kumbeni kuyabe kumenza.
Yebo ke lo ngumnumzana Richard Gundani isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala ezimtha obesitshela ukuthi umhlangano wabo bawuqhube njani ye basebenza ndawonye lo nkosikazi Elizabeth Mahia yena esilaye khonapha emsakazweni. Sizathanda njalo ukwamukela labo abasixhasayo kukhasi lethu leFacebook silotawanda ndlovu. Yena Evans uthi fe ngabona ngokuthi itife ukubhalile lapho ngabona ngembe kumbe abanye babe ngumsekeli omunye uyabe ngani uyamokha ukuthi akusebenzi kodwa omunye wabe sithi hayi yena uyamthemba umongameli ukuthi angalungisa lolu daba so asikwazi ukuthi lapha uyamhalalisela kumbe uyamsola. Unkululeko Zuma uthi well spoken njoba silabalaleli lapha esikhulume labo silabe zimtha silo stability wamhlawumbe batho bona kodwa yena ukhuluma ngama roads uthi the roads have never been fixed since Smith regime, maybe we should have left as it is. Angikwazi indaba icabanga ngemgwaqo thina sikhuluma ngezikolo kodwa kusho ukuthi yikho ke lokho kusenhlizweni yakhe abona ukufuna ukuthi kulungiswe even.
Mhm. Aiwa, tinoda kuvatenda hama dzedu dzinofamba nesu muchirongwa pama Facebook pages edu VOA Shona VOA Ndebele tichikurukura tichinzwa zvamuri kutaura tidzokere kuna vanzvadzi Dewa. Muchiripo here vanzvadzi?
Eh.
Aha. Tinoziva munosi famba muchitaura nyaya dze human rights muvanhu. From a human rights perspective, is there a law that can be used against government to force it to take care of these issues the way teachers are calling out for? Vari kuchemera kuti mari vabhadharwe nema US dollars. Kune mutemo here unosungira hurumende kuti ibhadhare vashandi nemari dzema US dollars.
Okay. Mukatarisa ma labor laws ano asungira hurumende na any other employer kuti vabhadhare for basa ravanenge vashandirwa. Saka isusu tikatarisa vanhu vakatudzwa kuti US dollar ne bond note zvakafanana ihurumende andizvo. So maticha arikungodzokera zvakare kuhurumende kuti kana makati bond notes ne US dollars zvakafanana, tipeka US dollars both bond notes nematransfer zvatiri kuwana hazvina buying power. Hazvisi kukwanisa kutenga kana tapinda pai mumashops, hazvisi kukwanisa kutibhadharira marenta, hazvisi kukwanisa kuendesa vana vedu kuchikoro. So isu chimamba chikurudzira mateachers nevamwe vese macivil servants kuti kana zvaramba pane maregional instruments nemainternational instruments anoprotekta vashandi avanokwanisa kuendawo kunoapilawo kumasanganoyo kuti onewo zviri kuitika muzimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nekuti tinobhelivha kuti vakaramba vachisirwa pressure hurumende vanotora zvinhu zviseriously because kana kwaitwa manegotiations voti vanoda kuincreasa ne 10% mari yemacivil servants. Mutarisa kuti the lowest paid akapuwa 10%, it means awezerwa ne $30 and $30 ikakonvetwa pa black market it's less than $10 and it buys nothing. So there is lack of political will from the government side. There is lack of sincerity. There is lack of transparency. So hurumende doramba ichipushwa by all peaceful means kuti vatore ma grievances emacivil servants nevamwe maZimbabweans seriously. Nekuti situation payasvika zvinhu hazvina kumira zvakanaka
Zimbabwe. Ndo tarisawo kuti iro svondo rino takanzwawo vashandi vekumigodhi vachiti vakudawo kubatana nevarairidzi navana chiremba mukukanda mapanza pasi vachichemera nyaya iyoyo yekuti dai tabhadharwa nemari yekunze yema US dollars. Zvikaramba zvichienda kumberi vashandi vese vachijoina vachibatana kudaro, munoona here sekuti nyika inogona kupindana ne ndotichi political unrest?
Ichokwadi sezvanambotaura kuti pakasaitwa ma effort towards bringing all my warring parties to the dialoguing table. Zvinhu zvichazoitika muZimbabwe tichazotanga taakuregreta tese kuti dai takaziva vanhu vakagariswa pasi vakataurirana. Bhuti mukatarisa vanhu vari kudhonzerana, mapolitical leaders vedu vari kudhonzerana vachiti mandidapi nandinzwaro ina ndinzwaro. Sa panodiwa vanhu vari independent ingava from the region SADC AU kana civil society chaiyo muZimbabwe bhuti vakambozviita ka before payakaitwa GNU paper laka spearhead vane civil society vakagarisa vanhu pansi ma NGOs ma churches ne international ne regional community. So chirungudiwa ndechekuti vai vanokwanisa especially from the church ngavagarise vatungamiriri vedu pasi vanyatsovaratidza chokwadi because it seems like vanhu vanenge vadivorced from what is happening on the ground kuti zvina zvinomira zvakanaka vanyatsovaratidza kuti zvina zvinomira zvakanaka and pakasvika stage yekuti vanhu will not tolerate it anymore. Right now hakuna fuel, vanhu vari kurara pamafuel kills mudzimba, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, even my relationships stress yacho iri kuwanda from all angles because hapana chinhu chiri kufamba from the social, the economic, everything is upside down.
Aiwa
ndizvo mukatarisa vanhu vamurikutaura from the mines vari kutengesa goridhe, vari kutengesa zvavari kuchera, vopiwa bond, vopiwa matransfers, but zvinhu zvavo zvekutorwa zvichibuditswa muzimbabwe zvinotengeswa neforeign currency, but foreign currency yacho haisi kudhoka ichibhenefita ivo. So pari kuda some level of seriousness from those in leadership of authority kuti vagadzirise zvinhu nguva ichiripo.
Tapanzwa hapo. Tinodzokazve kwamuri. So she is talking about the need for dialogue. She emphasizes that until people are ready to sit down and talk from a political perspective, bring all stakeholders on board to negotiate for a way forward, things are not going to change. She also said something about human rights platforms across the world, saying if government fails to show concern about taking care of the people's grievances, there are other platforms people can explore using human rights forums and channels outside Zimbabwe at a regional and international level to move their cases forward to seek international interference and involvement in trying to take care of what's going on in the country at the moment.
Yebo ke siyezwa lapho ukuthi uMadewa ubekhuluma ke ngokuhluphayo lapho sithi okunye ikwephula ilungelo loluntu ukuthi konke lokho okumele bekuzuze bengakutholi ngemfanelo. Kodwa okwakathesi sizwa ukuthi silomlaleli ecingweni uMnumzana Sibasa Chuma. Siyakwamukela ecingweni.
Oh, linjani?
Hayi siyaphila, ungaphose lakho.
Yey, urobuzima lapelizweni lapha ekuthenipeliphelileyo. Ngangithi ngiyakhangela amatitara la zonke ngingathi phosizisebenzi zonke akusela lutho abarekhodayo labo bantu. Akusela lutho ngitshola kancane. Mbona ngani i-government nje iphule nje lokuyigoqa izandla, angikwazi ukuthi baphila njani labo bantu, bafuna abantu baphile njani. Akula nto enhle lapha elizweni lapha, kathesi sisho kunje abantwana baqotshiwe esikolo kodwa yiyo bahambe bejumayele ivangeli ukuthi hhashi akuqotshwa umuntu esikolo, akula mntwana uyaqotshwa sinisane lomzali. Kodwa niyamangala nje abantwana baphendulile njalo bahambe le nto ezingafananga, ngasoke sikwamezayo siyenelisa ukuthi sizithengele ezo zinto kuyehlule. Akula nto enhle indende eze fuel yabona ezikwana amakhilomitha yabona kusuka kule-service station kuyabele kubehlezi abantu kungela nto ekhona balindile. Angikwazi ukuthi uhambela ngapha edrobheni phakathi ngingangene phakathi edrobheni akusangeneki ngamasilengele ukuze ngelayini zefuel akungeneki. Ama-uniform abantwana kakula-uniform ongayithenga laphana, isicathulo esasithengwa ngama-$12 kathesi kuma-85 kwezinye indawo. I-uniform yayithengwa ngoma-7, 10 kusiyale, kathesi yabona $45 kusiyale phezulu. Akungitshele ukuthi umuntu wakho lo yasuka ngaphi imali. Kathesi umuntu ukuthi agade esemsebenzini ithi kusukale up and down yabona $8 ukuhamba lokuphenduka. Ukhona malini umuntu ekhona 400 nje, ukhona 400 bonds leyo. Ngathi singasintshi kakathengi mza akula lutho olukhona. Kodwa kumangala lokhu ehlezi engenzi idialogu nabantu labokuthi ahlale phansi akhulumisane. Ngibona idialogu iqakatheke kakhulu, akhulumisane nabanye amalokuzeni lawa akhona lawa. Akuzwiseli ukuthi ilizwe liye phambili ngoba ngaphandle kwalokhu ilizwe liyavaluleka, kuna nto enhle ikhona lapha elizweni la.
Hayi kuyezwakala, sibongile kakhulu ukuthi uphose lakho uMnumzana Chuma.
Hayi kulungile ma.
Yes, and I will pose what he said to Mrs. Mahiana. Mrs. Mahiana, our last caller there is talking about, Mr. Sibasa Chuma is talking about the the hikes in uniform prices, stationery, almost everything. Does your organization also consider the welfare of school children?
Yeah, it's awkward.
Mm-hmm.
It's also constitution yedu, bumbiro redu remitemo, ikwedu yoku organization. Nezvese tinyatsotarisisa kuti vana vedu vari kudzidza zvakanaka here. We look into the welfare of children as well as of those teachers. Tinondokurudzirwa kuorganization kwedu kuti tide vana tivaitse zvakanaka, tivadzidzise zvakanaka. Nyari new curriculum yakauya, tinondokurudzira, ndakatotora part pakuigadzira nekuti tinokoshesa vana. Itoda kuti vadzidze zvakanaka. Saka mabhuku achidhura, mudzidzisi anotipei mabhuku akakwana. Achitorwadziwa kuti mubereki wacho anoaona papi. Iyewo semudzidzisi kuti aonewo mabhuku ake zvikwanisiro zvekushandisa semaplan books, maskim books, zvokunyoresa haanawo nekuti zvinenge zvichingodhura. Saka tinokoshesa zvaizvidzidzo yevana. Vana tinovada zvakanyanya.
Mm-hmm. Yes, you can keep holding there. Singachasisike ade ukutsho sizake sizwe njalo abanye ababalisi esikhulume labo. Siyabonte lapha sikhulume lo izimtha njalo sizwile omunye wezimtha ikhuluma. Khathesi sesiza kuzwa ukuthi abanye bathini esinganelisanga ukuthi sikhulume labo ecingweni. Ababalisi be PTUZ labo bale zabo izikhalazo njalo labe ARTUZ bale zabo izikhalazo. Sizaqala ke ngokuza ukuthi abe PTUZ bathini lapho sakhuluma khona lo mnumzana Nevanya Hons ngesiNdebele.
Then abanye bekubona hayi basendlini and then abanye bathi hayi sirambile kuphela ukuthi kona siyenze umhlangano ukuthi kona sivumelane nabanye ukuthi kona ama days esingawasebenza ngawapi and then abanye babuyela ngkhaya but abanye vele babesebenza ukuthi kona hayi i-first day was izolo then second day namhla so kusasa bazalova le Friday hayi thina njengenhlanganiso state uyanotisela ukuthi kona we want to paralyze education system. So izikolo vele ziyachiyana amanye ngama primary, amanye ngama secondary, amanye ngama boarding kulama day schools, amanye ama schools vele makhulu amanye vele they are very small. So we say ukuthi kona singanika i blanket statement yokuthi kona hayi kumele silove maybe Monday nge Wednesday. Kungaba nzima because abanye abalisi vele bayahlala esikolo, abanye baya commuter. So ama circumstances and the lapha abakumele badinga imali kumbe bazenze lo okungabanika khona at least ukuthi bona lawo baphile kuyachiyana. So kumele sikuthiye kuyi open so that ababalizi bayavumelana lapha abasebenza khona ukuthi thina lapha singasebenza njani. Sisebenza okungama resources okulutshwane lokwethu la. Hayi iqinise ukuthi kona abantwana bayahamba sibili esikolo but ukufunda hayi iqinise ukuthi kona abaningi vele okwakathesi abakaqalisi ukufunda. Ababalize bayahamba kuphela ukwenza i babysitting because vele balezikalazi ezikuthi yona babefuna ukuthi kona sibe le full blown strike but unfortunately thina sathi hayi asizange sinike employer a 14 days notice period leyana. So singahamba ku strike legally hayi kuzaba nzima ukuthi kona at least singaphumelela abanye bazayifaywa umsebenzi. So yiko simelele ukuthi kona at least sibanike i 14 days leziyana. So ababalisi bayahamba emsebenzini but abaningi bangikhona vele abafundisi babehlezi kuphela bekhuluma besiqondlela labanye
abalayo imali yokugada amabhasi ukuthi babuyele ezikolo. Abafundisa ezikolo eziningi silabo lapha labo bazofika kuwona lo indawo esikiyo ukuthi bazoletha izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe inhlanganiso kukhona engakuletha ukuthi bazwisisane konke balezifiso zokuthi babuyele baye emsebenzini. Abanye bakhona bebefonelana labafundi ababafundisayo bebanika izixwayiso zokuthi kuyini abangakwenza ukuthi baqhubeke besiya phambili ngezifundo zabo. ningakunika umzekeliso ukuthi umbalisi ofundisa esigabeni ezinjengasekheze ematopo uthe suka esikolo lapha befundisa khona ngenyanga ephelileyo usuke kuyi-$6 ukusuka emsebenzini esiya koBulawayo. Nxa efuna ukuthi abuyele kathesi emsebenzini esuka eMaphisa, which is under iMatopo district, esuka koBulawayo esiya eMaphisa, sokuyi-$20. Nxa usukusele ku-$6 usiya ku-$20, kube kanti iholo lombalisi alikakhweli. Lokhu kwenze ukuthi ababalisi abaningi bengenelisi ukubuyela ezindaweni zokusebenzela. Esikwaziyo ngendlela uhulumende weZimbabwe asebenza ngayo yikuthi uzaqala uhlelo lokwethusela ababalisi, njengalokhu esethusela amadokotela, njengalokhu esethusela omongi labomongikazi, ukuthi nxa bengabonakali emsebenzini uzaqala ukubaxotsha. Sesixhumane lamagqwetha ethu ukuthi ahlale elindile ukuthi asize laba bantu abalwela amalungelo abasebenzi ukuthi bangahlukunyezwa nguhulumende. Uhlupho esilalo kakhulu yilolo lokuthi uhulumende ufuna ukuya kulokho okuthiwa i-National Joint Negotiating Council, kube kanti nawe wabala i-Section 65 se-Constitution yeZimbabwe uveza lokho okumele kuthiwe i-collective bargaining.
Yebo ke lapho siqale sazwa umnumzana Nevanyahunzwi isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebelele North, sase sizwa lo mnumzana Decent Bajila isiphathamandla senhlanganiso ye-RTUZ bekhuluma nje ngohlupho olubhekane lababalisi. What came out of that interview? The ARTUZ official Decent Bajila is saying some teachers didn't return to work, not because they're engaging on any strike, because they don't have the money to board the buses. Some buses were $6, now they are $20, so they genuinely don't have the money to go to work. And we also heard that same sentiments echoed by Zimcha and also PTUZ. PTUZ is actually saying they are going only 2 days per week. So that's the situation that is there. But time is not on our side. Ms. Stabile Dewa, can you give us your last word on what you think of this whole situation in a minute or two?
Okay, thank you. Tinongoramba chingokurudzira hurumende kuti vacreate a platform yekuti paitike dialogue zvigadziriswe. Mapolitical parties vanhu vamboisa ego paside, vanhu vadhasi vataurirane bo situation payasvika problem yekuti iri kuafecta ane mari asina, une mari hauna chekutenga, zvinhu zvacho hazvipo. Zviri kuafecta vakavhotera ZANU, vakavhotera MDC, vasina kuvhota vakavhotera mamwe maparties. Saka nyange iripo ndekuti come listen together tigadzirise nyika.
Yes, bonga.
Ai, tinokutendai zvikuru. Tasara na Mai Elizabeth Mahia. Na muripo here?
Ndiripo.
Aha, taakusvika kumagumo echirongwa chedu. Mashoko enyu ekupedzisira tichizoonekana nevateereri nhasi.
Ndoda kuti kuhurumende yedu ngaitinzwisise kuti hatisiri vanhu vane musikanzwa, kana kuti vanhu vasikanzwisisi pane zvavari kuda, kuti tishandire hurumende yedu rokudzidzisa vana muzvikoro. Ngavatizwisise, vatigadziristire, vatipe mari in American dollars tibatsirike, vachitoiwedzerawo kuti iwante. Ndozotizve kune vadzidzisi vedu, ngatisapote maunions edu pane zvaanenge echitaura. Kana tati tizombozorora, tozombozorora. Kana tati tiri incapacitated, tonzwisisana, kwete kuti vaende kumaricho kuti vatsvage mari yekuti vakwirise bhazi rokuenda kubasa, kana kuenda kundokwereta, nokuti havazokwanisi kuibhadhara kuidzosera. Saka ngatibatane pamwe chete, hurumende ichitinzwisisa, isisiwo madzivadzidzisi tichibatana pamwe chete, titaure ndeone voice.
Aha, aiwa, tinokutendai. Nguva yedu ndoyabva yaita. Jeras, asi maita basa zvikuru nekunge muri muchirongwa chedu chanhasi. Star.
Yes, we'd like to thank Stabile Dewa of Women's Academy for Leadership and Political Excellence, and also Mrs. Elizabeth Mahiana, Zimta Vice President. I'm Sithandekile Mhlanga. Let's meet again next Thursday.
And I'm Evans Zininga.